kumbira vari kuma controls vakandi wedzera kundipa volume.
Yeah, ask the engineers to increase my volume.
From verse 1 says, so Abijah slept with his fathers, and they buried him in the city of David, and Asa his son reigned in his stead. In his days the land was quiet 10 years.
Zvino Abijah wakavata namadzibaba ake akavigwa muguta raDavhidhi. Asa mwanakomana wake akamutevera paushe. Pamazuva ake nyika yakanga ine rugare makore ane gumi.
And Asa did that which was good and right in the eyes of the Lord his God.
Asa akaita zvakanaka nezvakarurama pamberi paJehovha Mwari wake.
Amen.
Amen.
For he took away the altars of the strange gods and the high places and broke down the images and cut down the groves.
Nokuti wakabvisa atari dzavamwari vatorwa namatunhu akakwirira akaputsa shongwe nokutemawo matanda okunamata nawo.
And commanded Judah to seek the Lord God of their fathers and to do the law and the commandment.
Akarayira vaJudha kuti vatsvage Jehovha Mwari wamadzibaba avo nekuchengeta murayiro nemurayiro.
Also he took away out of all the cities of Judah the high places and the images, and the kingdom was quiet before him.
Akabvisawo pamaguta ose avaJudha matunhu akakwirira nezvifananidzo zvezuva, ushe hukava norugare iye ari mambo.
And he built fenced cities in Judah, for the land had rest, and he had no war in those years, because the Lord had given him rest.
Akavaka maguta akakombwa paJudha, nokuti nyika yakanga ine rugare, wakanga asina kurwa pamakore iwayo, nokuti Jehovha wakanga amuzorodza.
Therefore he said unto Judah, let us build these cities, and make about them walls, and towers, and gates, and bars, while the land is yet before us, because we have sought the Lord our God, we have sought him, and he hath given us rest on every side. So they built and prospered.
Nokuti wakati kuvaJudha, ngativake maguta iwayo, tiapoteredze namasvingo neshongwe, namasuo namazariro, nyika ichiri pamberi pedu. Nokuti takatsvaka Jehovha Mwari wedu, takamutsvaka akatizorodza pamativi ose. Ipapo vakavaka vakagara zvakanaka.
And Asa had an army of men that bare targets and spears out of Judah 300,000, and out of Benjamin that bare shields and drew bows 280,000. All these were mighty men of valor.
Asa wakanga ane hondo yavaJudha vane zuru zvina mazana matatu, vakanga vakashonga nhovo huru namapfumo. Neava Benjamin vane zuru zvina mazana maviri namakumi masere, vakanga vakashonga nhovo vaifura nouta. Ava vose vaiva varume vane simba noumhare.
Amen.
Amen.
May the Lord add blessings to the reading of his word.
Ishe vawedzere marupafadzo pakuva tsvene. Ishe Mwari muriko kumusoro kudenga, tinodawo kutendai Baba madekwana ano neservisi yamatipa zvakare Jehovha. Baba tinodawo kutendaiwo zvakare kunyange nemuranda wenyu amira pamberi pevana venyu, izvo zvakarayirwa naPauro Baba kuti chenjerai kuti munoparidza zvakadii kuvakatengwa neropa raJesu Kristo. Baba wangu ishe, hama yedu tinovaziva, uye Mwari mutsvene makarurama, tinoziva kuti zvakataurwa nemuprofita kuti munhu wese akadzidza kuverenga nekunyora chirungu anokwanisa kuverenga Bhaibheri. Asi Mwari tiri kukumbira panguva ino Mwari kuti dai simba remweya mutsvene rachizodza hama yedu Jehovha, kuti pavachazarura muromo Mwari mugouya Mwari murimi munotinhimira kubudikidza nemuromo wavo Mwari, mugotaura Baba zvinobatsira umwe munhu Jehovha, nekuti ndiwo urongwa hwamakatipa muchizvarwa chino Mwari, kuti makasarudza kuti munoda kuparidza kubudikidza nemunhu Jehovha. Baba wangu ari kumusoro kudenga, shoko ravengwa Jehovha, taakusira zvose mukati memaoko enyu matsvene, kuti muchitora kubva zvino kuenda mberi Baba, kuti pakupera kwesevhisi ino Mwari tose tichataura tichiti zvanga zvakanaka sei patanga tiri muimba yaMwari. Tigotaura sevarume vaya vanga vachibuda Jerusarema vachienda Emmaus, vakati mwoyo yedu haina kutsva here ishe pavanga vachitaura nesu. Tinokunamata tichikutendai muzita ramambo Jesu Kristu. Amen.
Amen. Amen. Amen. Shall we take our seats?
Tigare zvedu pasi.
Hallelujah.
Amen.
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 I'm feeling good this evening.
Amen.
Amen. Not because I'm preaching. Not because I have a wonderful sermon. But because I've come into the house of the Lord. Amen.
Amen.
For David said,
David,
I was glad
ndakafara
when they said, let us go to the house of the Lord.
Pavakanditi,
amen.
Amen.
And this evening,
madekwananu,
we just want to speak for a few minutes on Lord our God, we rest on thee.
Tirangotaura zvishoma pamusoro wenyaya unoti Jehovah Mwari wedu tinotarisa kwamuri.
Amen.
Amen.
Lord our God, we rest on thee.
Jehovah Mwari wedu takazorora pamuri.
Hallelujah.
Amen.
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 We rely upon thee.
Tinovimba nemi.
We depend on thee.
Tinovimba nemi.
Amen. Remember, it's a prayer service.
Turangarira kuti iservice yemunamato.
Amen.
Amen.
We are going to pray.
Tichanamata.
Amen. As the pastor announced, praying for the convention.
Kunamatira convention.
Amen.
Amen.
So we have a lot of things
saka tine zvinhu zvakawanda
to pray for.
Zvekunamatira.
Amen. For the success of this convention.
Kuti convention ibudirire.
And I believe Brother Kadio must have given a report on Sunday because I was not around.
Ndinotenda kuti Brother Kadio akatipa uchapupu musoro svondo ndakanga ndisipo.
I think if you went through some figures, they must have frightened some people.
Ndinotenda kuti kana vakataura dzimwe mari dzinofanira kunge dzakavhundutsa vamwe vanhu.
Amen.
Amen.
But we are saying this evening,
asi manheru ano tiri kuti
Lord our God,
Jehovah Mwari wedu,
we rest on thee.
Tinovimba nemi.
Amen.
Amen.
For with God,
nekuti kuna Mwari,
nothing shall be impossible.
Hakuna chisingakwanisike.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Now from the scriptures that we've read,
kubva kumagwaro ataverenga,
now we see this king.
Tiri kuona mambo uyu.
King Asa.
Mambo Asa.
Amen. According to the verses,
zvichienderana nemavhesi,
he was a righteous king.
Angari mambo akarurama.
He feared the God of his father David.
Aitya Mwari wababa wake David.
Amen.
Amen.
Now to the kings of Israel,
zvino kumadzimambo eIsrael,
we see that the conduct of the people depended upon the king.
Tinoona kuti mazvibatiro evanhu aizorora kuti mambo wacho anga akaita sei.
If the king walked in the way of the Lord,
kana mambo aifamba munzira dzamwari,
the whole nation would do the same.
Nyika yose yaitevera zvimwe chete.
Amen. If he disregarded the word of the Lord,
kana akanga arasa shoko ramwari,
amen, see, find the whole nation would do the same.
Taiona rudzi rwose raitevera zvimwe chete.
Being a king in Israel,
kuve mambo kuIsrael,
also meant they were religious leaders.
Zvairevawo kuti vaive vana mambo vainamata.
Amen. Vatungamiriri vekunamata.
Vatungamiriri vekunamata.
Amen.
Amen.
It also meant they were religious leaders.
Zvairevawo kuti vaive vatungamiriri vekunamata.
Amen. If they disregarded the word of the Lord,
kana vakarasa shoko ramwari,
find the whole nation would do the same.
Taiona nyika yose yaibva yatevera.
Amen.
Amen.
If they respected the statutes of the Lord,
kana vairemekedza mitemo yamwari,
you find the whole nation would do the same.
Mono nyika yese yaitevera zvimwe chete.
Amen.
Amen.
A few scriptures on this.
Magwaro
mashoma achi. Go to 2 Kings chapter 23.
Toenda kuna 2 Kings chapter 23.
Amen. Find this king by the name of Josiah.
Tuona mambo ainzi Josiah.
Amen. The king sent and they gathered unto him all the elders of Judah and of Jerusalem.
Mambo akatuma vakaunganidza vakuru vese veJudha neJerusarema.
And the king went up into the house of the Lord.
Mambo akakwira kumba kwaJehovah.
And all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem with him.
Ana varume vose vaJudha navose vakanga vagere Jerusarema.
And the priests and the prophets and all the people, both small and great.
Navaprista navaprofita navanhu vose vaduku navakuru.
And he read in their ears all the words of the book of the covenant which was found in the house of the Lord.
akavaravira mashoko ose ebhuku yesungano yakawanikwa mumba maJehovha.
And the king stood by a pillar and made a covenant before the Lord to walk after the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all their heart and all their soul, to perform the words of this covenant that were written in this book, and all the people stood to the covenant.
Mambo akamira pambiru akaita sungano pamberi paJehovha akazvisunga kutevera Jehovha nekuchengeta mirayiro yake nezvipupuriro nezvaakatema nomwoyo wake wose nomweya wake wose kuti asimbise shoko yesungano iyi akanga akanyorwa mubhuku iyi. Vanhu vose vakasimbisa sungano iyo.
Amen.
Amen.
So you see, this king,
he
made a covenant before the Lord
to
walk before the Lord,
to
keep the commandments and his testimonies, and all the people stood to the covenant. Amen. 2 Chronicles
1.
Amen. And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom. And the Lord his God was with him and magnified him exceedingly. Then Solomon spake unto all Israel, to the captains of thousands and of hundreds, and to the judges, and to every governor in all Israel, the chief of the fathers.
Zvino Solomon akataura navaIsrael vose, navakuru vezuru, navanamazana, navatongi, namachinda ose pakati paIsrael yose, ivo vakuru vedzimba dzamadzibaba.
So Solomon and all the congregation with him went to the high place that was at Gibeon, for there was the tabernacle of the congregation of God, which Moses the servant of the Lord had made in the wilderness.
Ipapo Solomoni neungano yose pamwe chete naye vakaenda kudunhu rakakwirira raiva paGibeon, nekuti ndipo pakanga pane tende rokusangana raMwari rakanga ravakwa murenje naMozisi muranda waJehovha.
Amen. So you see, Solomon as a king,
Solomon
was actually leading the people.
Aitungamirira vanhu.
Amen. You go to chapter 12.
Toenda kuna chapter 12.
And it came to pass when Rehoboam had established the kingdom.
Zvino ushe wa Rehoboam rwakati rwasimbiswa.
And had strengthened himself.
Iye ave nesimba.
He forsook the law of the Lord and all Israel with him.
Akarasha murayiro waJehovha navaIsrael vose pamwe chete naye.
Amen.
Amen.
The king,
Mambo,
after he had established his kingdom, strengthened himself, he forsook the Lord
akarasha Mwari
and all Israel with him.
NeIsrael yose yakamutevera.
Amen.
Amen.
You go to chapter 17.
Toenda kuchapter 17.
Jehoshaphat his son reigned in his stead.
Zvino Jehoshaphat mwanakomana wake akabata ushe pachigaro chake.
And strengthened himself against Israel.
Akazvisimbisa kundorwa navaIsrael.
And he placed the forces in all the fenced cities of Judah.
Akaisa varhu mumaguta ose akakombwa aJudha.
And set garrisons in the land of Judah and in the cities of Ephraim which Asa his father had taken.
Akaisawo mapoka avarwi panyika yaJudha napamaguta aEfraim akanga akundwa naAsa baba vake.
And the Lord was with Jehoshaphat because he walked in the first ways of his father David and sought not unto Baalim.
Jehovha akava naJehoshaphat nokuti wakafamba munzira dzokutanga dzababa vake Dhavhidhi, haana kundobvunza vaBaari.
But sought to the Lord God of his father and walked in his commandments and not after the doings of Israel.
Asi wakabvunza Mwari wababa wake akafamba nemirayiro yake asingateveri mabasa aIsrael.
Amen.
Amen.
I think most of us know it, by this time Israel had now been divided into two nations.
Vakawanda vedu tinoziva kuti apa Israel yanga yapatsanurwa yava nyika mbiri.
Amen. You know, Israel came out of this way the sons of Jacob.
Israel vakabuda vari vanakomana vaJakobho.
Amen. 12 of them.
Vari 12.
This is what made the tribes of Israel.
Ndizvo zvakaita kuti tive nemarudzi eIsrael.
Amen. But there came a time.
Asi pakasvika nguva.
Right. Where 10 of the tribes.
Kuti mamwe marudzi gumi.
Amen. Rebelled.
Akapanduka.
Amen. And these were now called the children of Israel.
Ndivo vakanga vakunzi vana veIsrael.
And you find the other two tribes were now called the children of Judah.
mamwe marudzi mairi ndoanga akunzi vana veJudah.
That was Judah and Benjamin.
Ave Judah ne Benjamin.
Amen. So you mustn't confuse this.
Saka haikona kuvhiringika nezvi.
Right where it says you find Judah fighting against Israel.
Unona Judah ichirwisana neIsrael.
It was the two tribes against the 10 tribes. But all these were Israel.
Asivesava vanga vari Israel.
Amen.
Amen.
So we see
tinoona
it's very important
zvakakoshesa
when one is in a position of authority
kana munhu ari panzvimbo yeutungamiri
to watch how you conduct yourself
kuti uone kuti unozvibata sei.
Amen.
Amen.
As a leader
semutungamiri
you have an influence upon the people
une runziro pavanhu.
Amen.
Amen.
Now the Bible says
zvino Bhaibheri rinoti
in his days
mumazuva ake
that's Asa
ndiye Asa
the land was quiet 10 years
nyika yaive nerugare makore gumi.
Amen.
Amen.
So it was quiet for a season.
Yakava nerunyarare kekamwaka.
Amen. For 10 years.
Kwemakore gumi.
Now when the devil came to tempt the Lord Jesus Christ,
diabori paakauya kuzoedza Ishe Jesu,
and our Lord overcame him,
Ishe wedu vakamukunda,
the Bible says the devil left him for a season.
Bhaibheri rinoti diabori akavasiya kwekamwaka.
He doesn't go for good.
Haende zvachose.
Amen.
Amen.
So when you overcome the devil,
ukakunda diabori,
or the temptation that comes,
kana muedzo unenge wauya,
amen, that's not the end of it.
Asiriwe maguma azvo.
Amen. You have many battles to fight.
Une hondo dzakawanda dzekurwa.
Amen.
Amen.
So the devil left him for a season.
Saka diabori akangobva kwekachinguva.
Amen. Because the proverb tells us,
noti bukure zvirevo
kuti when a man's ways please the Lord,
kana nzira dzemunhu dzikafadza Jehovha,
he makes even his enemies to be at peace with him.
Vanotoita kuti kunyange vavengi vake vave nerugare naye.
But let me tell you this evening, brother, sister,
asirega ndikuzivisei manheru ano hama anzani,
only for a season,
ndezvekanguva kadiki.
Amen.
Amen.
So we must always be on our toes.
Saka tinofanira kugara takagadzirira.
Amen.
Amen.
Because the devil can leave you only for a season.
Nekuti diabori anongokusiya bedzi kwekanguva kadiki.
Amen.
Amen.
So the land was quiet for 10 years.
Nyika yakava nerugare kwemakore gumi.
But we make this mistake.
Asi tinokanganisa isu.
During this time.
Panguva iyoyi.
We become lax.
Tinobva tadekara.
Careless.
Toshaiwa hanya.
We neglect the important things.
Tosiya zvinhu zvakakoshesa.
Amen.
Amen.
We let down the bars.
Tobva taregedzeka.
We become indifferent.
Tobva tava vanhu vakasindimara.
Amen.
Amen.
Because things are moving fine.
Nekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
We don't pray.
Hatichanamata.
Amen. The land was quiet for 10 years.
Nyika yakava nerugare kwemakore gumi.
But want to look at this king.
Asida kutarisa mambo uyu.
What he did during this time of peace.
Zvakaita panguva iyi yerugare.
When the land was quiet.
Panguva ya payakanga yakanyarara.
Amen. Verse 2 tells us.
Verse 2 inotiudza.
Amen. He did that which was good in and right in the eyes of the Lord his God.
Asa akaita zvakanaka nezvakarurama pamberi paJehovah Mwari wake.
Amen.
Amen.
The Lord his God.
Jehovah Mwari wake.
For he took away the altars of strange gods.
Nokuti wakabvisa atari dzavamwari vatorwa.
And the high places.
Namatunhu akakwirira.
Break down the images.
Akaputsa shongwe.
Cut down the grooves.
Nokutema matanda.
Amen. It was the real house cleaning.
Kwanga kuri kutochenesa
musha. A real purging, brother, sister.
Kunyatso kubvisa zvese hama nzadzi.
And he commanded Judah.
Akarayira vaJudha.
To seek the Lord God of their fathers.
Kuti vatsvage Jehovha Mwari wamadzibaba
avo. And to do the law and the commandments.
Nekuchengeta murau nemurayiro.
And also he took away out of the cities of Judah the high places and the images.
Akabvisawo pamaguta ose avaJudha matunhu akakwirira.
And the kingdom was quiet before him.
Ushe ukava nerugare iye ari mambo.
Amen.
Amen.
Therefore he said unto Judah.
Akati kuna vaJudha,
let us build these cities.
Ngativakei maguta aya.
And make about them walls.
Tivake mashingo.
And towers.
Neshongwe.
And gates.
Namasuo.
And bars.
Namazariro.
While the land is yet before us.
Nyika ichiri pamberi pedu.
Amen.
Amen.
In the time of peace. Let us go ahead and build walls, towers, gates and bars. Amen. We have sought God and He has given us rest on every side. So they built and prospered. Amen.
Amen.
During the time of peace, they took advantage of the quietness and went on to build and fortify themselves. Amen.
Amen.
Is that what we do? Amen.
Amen.
Kanoti nomira panguva dzenjodzi.
Oh, we only wait for the time of trouble.
Ndopatinozonotsvaka Mwari.
That's where we seek God.
Amen. Ndopatinozvitsaura.
That's where we consecrate ourselves.
Ndopatinochema.
That's where we cry.
Nekuti hamudambudziko.
Because we are now in trouble.
Amen.
Amen.
But we see King Asa.
Asi tikuona mambo Asa.
The land was quiet.
Manga muine rugare.
And he took advantage of the peace.
Akatora mukana werunyararo.
Amen. And went ahead to fortify himself.
Akaenda mberi kuzvisimbisa.
Amen.
Amen.
And Asa had an army of men that bear targets and spears.
Asa wakanga ane hondo yava Judah vane zuru zvinamazana matatu.
Amen. Okay. Shona iri kuzvipotsa. Asa had an army of men that bear targets and spears.
Ana aive nehondo yevarume vaikwanisa kupfuura varo vanhunzi chaivo.
Amen.
Amen.
Out of Judah 300,000.
Kubva muJudah vane mazuru zvinamazana matatu.
And out of Benjamin that bear shields and drew bows 204,000.
Neava Benjamin vane zuru zvinamazana maviri namakumi masere vakanga vakashonga nhovo vaifuura nouta.
All these were mighty men of valor.
Ava vose vaiva varume vane simba neumhare.
Amen. Mighty men.
Varume veumhare.
780,000.
Varume vaisvika 780,000.
Men that bear targets and spears.
Varume vaipfuura vachinyatsonangisa nemiseve.
Amen. If we could use our language these days,
kana dai taikwanisa kushandisa mutauro wemazuva ano,
you know, we have marksmen.
Tine vanonzi mapfura nhunzi.
Amen.
Amen.
We have presidential guards.
Tine vanochengetedza mutungamiri wenyika.
We have the, what they call the elite.
Tine vanonzi vepamusoro-soro.
Amen.
Amen.
Kana training yavo yakatisiyanei.
Even their training is different.
We have the regular forces.
Tine mauto atinongoziva tose.
Amen. They call them the regular forces.
Vanongonziwo mauto ovayo.
And then they have the elite.
Vozonzi boka repamusoro-soro.
I think they call it commando something.
Yeah, inonzi commando.
Amen.
Amen.
Iwo kana training yakatisiyanei.
The training of the commando is different.
Kana zvimwe zvamunoona vachiita zvacho munogona kushamisika kuti zvinoitwa here.
Even some of the things that you see them do, you'll be surprised that it's possible to do
this. Ende kunyangwa panguva yetraining vamwe vanhu vanenge vachitofa ipapo.
Even during the training, some actually die.
Amen.
Amen.
So this is the
do.
Because the Bible goes on to narrate.
Bible rinozoenda richinyatso kutsanangura.
Amen. To give in detail.
Kunyatso kutsanangura zvizere.
Amen. The type of army.
Mando yevarwi.
Amen.
Amen.
So as a king,
saka samambo,
he did his part.
Akaita chikamu chake.
Made sure the Ministry of Defense was well funded.
Akamane chokwadi kuti Ministry of Defense ine mari yakakwana.
To protect the sovereignty of our country.
Kuchengetedza kuzvitonga kwenyika yedu.
So that our people go about their lives without fear.
Kuti vanhu vemunyika medu vaite zvavanoda vakasununguka vasingatye.
Amen.
Amen.
A well-trained army.
Hondo yakanyatso kudzidziswa.
Equipped with the best weapons.
Yakapuwa zvombo zvakanakisisa.
Amen.
Amen.
Not no farra vatungamiri vakadaro.
We like leaders like that.
Amen.
Amen.
Kuti zvoti takachengetedzeka.
To really know we are protected.
Amen.
Amen.
My business edu.
Our businesses.
Takachengetedzeka mumaguta edu.
We are safe in our cities.
Amen. Nokuti kune vamwe vakazvipira.
Because there are some who have sacrificed.
Amen.
Amen.
Kutichengetedza.
To take care of us.
Hey, basa rinokosha iroro.
That's a very important job.
Amen.
Amen.
So this is Asa's army.
Do mauto a Asa.
As a king,
Samambo,
he was doing his part.
Vakaita chikamchao.
Amen.
Amen.
Building walls,
kuvaka masvingo,
and towers,
neshongwe,
gates,
nemasuo,
bars,
nezvizaru mazariro.
Amen.
Amen.
To make sure his people are protected.
Kuvanechokwadi kuti vanhu vake vakachengetedzwa.
Amen.
Amen.
Well-trained army.
Hondo yakanyatso kudzidziswa.
Well-equipped.
Yakapuwa zombo chaizvo.
Amen.
Amen.
And we as believers,
isu sevatendi,
we also do our part.
Tinoitawo chikamu chedu.
Like we are going to do this evening.
Sezva chaita madekwanano.
Amen. To pray.
Kunamata.
Amen. As believers,
sevatendi,
we have a part to play.
Tine chikamu chedu chekuita.
Amen.
Amen.
We pay our contributions.
Tinobvisa zvipo zvedu nezvegumi.
Towards the convention.
Ku convention.
Amen. That's our part.
Chikamu chedu.
As believers.
Sevatendi.
As members of this church.
Senhengo dzekereke
ino. Amen. Takabvumirana.
We agreed.
To show tida kuita convention.
That we want to have a convention.
Amen. Saka tine chikamu chedu chekuita.
So we have got our part to play.
Amen.
Amen.
You know the Lord Jesus Christ said,
Ishe Jesu vakati,
remove the stone,
visai dombo,
and I will raise up Lazarus.
Ini ndomutsa Lazarus.
Amen.
Amen.
He could have done both.
Vangadai vakabvisa dombo nekumumutsa.
Amen. Zvanga zvisina kumbooma.
It was not difficult for
him. Kuna Jesu Kristo.
For our Lord Jesus.
Kana vachitanza kuti nenzwi ravo vongotaura munhu womuka kubva kuvakafa.
If he was able to just raise a man from the dead by his voice.
Zvaikwanisa kungobvisa dombo.
It was, he was also able to just.
But vaida kuti uve nechikamu iwe neni.
But he wanted you to have a part.
Amen. Remove the stone.
Visai dombo.
And I will raise up Lazarus.
Ini ndomutsa Lazarus.
Amen.
Amen.
He said unto them, the harvest truly is great. But the laborers are few.
Asi vacheki vashoma.
Pray ye therefore the Lord of harvest.
Saka namata imi kuna ishewe go.
That he would send forth more laborers into his harvest.
Kuti vatume vamwe vacheki kugoi.
Amen.
Amen.
It's him.
Ndivo.
He is aware that the laborers are few.
Vari kutoziva kuti vacheki vashoma.
Amen. It's him who is going to send the laborers.
Ivo ndo vachatuma vacheki vacho.
But he said, you pray.
Asvari kuti imi namata
for the Lord of harvest
kuti ishe wego
that he sends more laborers
kuti vatume vamwe vacheki.
Amen.
Amen.
Saka ishe vanoda kuti tive nechikamu mune basa raanoita.
So the Lord wants us to have a part in what he does.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Now let's go to verse 9 of our chapter 14.
Lega itende ku verse 9 ye chapter 14.
Now we have seen this army of Asa.
Taona mauto aya a Asa.
Amen. Men that bear targets.
Varume vainanga.
Some that drew bows and had shields.
Vamwe vaivene nhoo neuta.
Amen. 780,000 mighty men of valor.
Vanhu 780,000 varume vane mhare.
Now verse 9 says, and they came out against them Zerah the Ethiopian.
Zvino Zera muEthiopia wakauya kuzorwa navo.
With an host of 1,000,000.
Navo nehondo yavanhu vane zuru zvezuru.
And 300 chariots.
Nengovo dzina mazana matatu.
Now, to the arm of Asa, we never heard of chariots.
Kuhondo ya Asa hatina kumbonzwa zvengoro.
But now this army of Zera, the Ethiopian.
Asi hondo ya Zera muEthiopia.
He had 300 chariots.
Aive nengoro dzinamazana matatu.
An army of 1,000,000.
Nevarwi vehondo vane zuru zezuru.
That's 1,000,000.
I 1,000,000.
Amen.
Amen.
So that you can see that Asa is no match.
Asa atokundwa pakare.
Amen. We never heard of chariots in his army.
Atinombonzwa zvengoro muhondo yemauto ake.
Amen. And he's facing 1,000,000.
Akusangana ne1,000,000.
Already is outnumbered.
Vakatokundwa pakuwanda.
And came unto Maresha.
Akasvika Maresha.
That's Zerah the Ethiopian.
Ndiye Zerah. Zera weku Ethiopia.
Then Asa went out against him.
Ipapo Asa akabuda kuzorwa naye.
And they set the battle in array in the valley of Zephata at Maresha.
Vakagadzira kuzorwa pampata weZephata paMaresha.
Amen.
Amen.
Now this is the part that I like.
Ichi ndo chikamu chandinoda.
Ndopane nyaya yedu apa.
This is where our story is.
Verse 11. Amen. Asa sees that the army that is going to fight against is outnumbered.
Asa arikuona kuti mauto arikunorwa nao vakawanda kupfuura mauto ake.
And even the weaponry,
kunyange nezombo zvacho,
arikutoona kuti zvake yasara pasi.
His ones are backwards.
Amen.
Amen.
And Asa cried unto the Lord his God.
Asa akachema kuna Jehovah Mwari wake.
And said,
akati,
Lord,
Jehovah,
it is nothing with thee to help.
Hakuna ungabatsira une simba kurwa no une simba.
It is nothing with thee to help whether with many or with them that have no power.
Hachisi chinhu kwamuri kubatsira munhu ane vakawanda kana ane vashoma.
Amen.
Amen.
That's where the secret is, brother, sister. Amen.
Amen.
Asa knew his God.
Asa aizamari wake.
He says, Lord,
Hanzi ishe.
It is nothing with thee to help whether with many or with them that have no power.
Azisi chinu kwa muri kubatsira ane vakawanda kana vane shoma.
It makes no difference to you.
Azipe musiano kwa muri.
Whether the one you help is mighty or is powerless.
Kwa muri kubatsira uyu kuti ane simba kana kuti haana simba.
It doesn't make any difference with you, Lord.
Azipe musiano kwa muri Mwari.
Amen. Whether we are outnumbered.
Kuti takakurirwa pakuwanda.
Amen.
Amen.
My.
Amen.
Says, help us, Lord.
And tibatsirei Jehovah.
Oh Lord, our God.
Jehovah Mwari wedu.
For we rest on thee.
Nokuti tinovimba.
And in thy name we go against this multitude.
Tashika kuzorwa navazhinji ava nezita renyu.
Oh Lord, we rest on thee.
Imi tinovimba nemi.
And in thy name we go against this multitude.
Uye muzita renyu tinoenda kunorwa navazhinji ava.
Oh Lord,
imi Jehovah.
Thou art our God.
Timi Mwari wedu.
Let not men prevail against thee.
Munhu ngareke kukukunda imi.
Hallelujah!
Hallelujah!
Munombozia Prophet anotaura pamusoro pemudzimai wa Memphis.
The prophet talks about the Auntie Jemima.
When he said,
Baba, no,
you pray first, mama.
Tangai mana mata imi mama.
Hans pa kana mata.
When Auntie Jemima prayed,
waikwanisa kuchiridza kuti anomuziva waari kutaura naye.
You could realize that she knew her God.
Amen.
Amen.
And mune imwe nzvimbo vanotaura vachiti,
in another place,
munamati wacho waigona kunozunguza an archangel.
The prayer was able to go and shake the archangel.
Now listen to the prayer of Asa.
Tererai munamati wa Asa.
Says, oh Lord,
and imi Jehovah,
thou art our God.
Dimi Mwari wedu.
Let not men prevail against thee.
Munhu ngareke kukukunda imi.
Now read carefully.
Verengai zvakanaka.
He did not say, let not men prevail against us.
Haana kuti munhu ngareke kukunda isu.
But this Zera the Ethiopian,
asi Zera mu
Ethiopia, was coming to fight against Asa.
Ari kuuya kuzorwisana na Asa.
But when Asa is praying,
asi Asa
he says, let not men prevail against thee.
Asi munhu ngareke kukunda imi Mwari.
Our enemies,
vavengi vedwa,
are God's enemies.
Vavengi vaMwari. Hallelujah.
Now you cannot fight against this God and win. He says, let not men weep prevail against you.
Ah.
Is Zera fighting against God or against Asa?
Zera arikurwisana naMwari here kana arikurwisana Asa.
That's why the secret is, brother, sister. Amen.
Amen.
The covenant people says, I am the Lord,
Jehovah,
your God. I will fight your battles. So our enemies are God's enemies. If they only knew, if they only knew that to come against us, they are fighting the very God. When he came to Saul, when he came to Saul, he says, "Why persecutest thou me?" But Saul had been given, let us go and persecute the Christians. But when God calls from heaven, he says, "Why are you persecuting me?" Because to persecute Christians, God's people, you are persecuting me. Amen.
Amen.
Says, "Let no man prevail against thee."
Putting God in a corner.
Amen.
Amen.
Zvinokana vakakunda ndakunzi ndindakundwa.
If they prevail, they say I've been defeated.
Inzwai munamato wa Asa.
Now listen to Asa's prayer.
Ari kuti ngapashaye vanhu vanokunda imi Jehovah.
Let no man prevail against
Saka Asa akakundwa ndiri kunzi ndindakundwa.
So if Asa is defeated, it's God who has been defeated.
Amen.
Amen.
You cannot fight against our God and prevail.
Amen.
Amen. It makes no difference with you.
Amen.
Amen. Whether the one you help is mighty or is powerless.
Amen.
Amen. So the Lord smote the Ethiopians before Asa.
Ipapa Jehovah akaparadza vaEthiopia pamberi paAsa.
And before Judah.
Na pamberi paVaJudah.
And the Ethiopians fled.
VaEthiopia vakatiza.
And Asa and the people that were with him pursued them unto Gera.
Asa navanhu vakanga anavo vakavatevera kusvikira paGerari.
And the Ethiopians were overthrown.
VaEthiopia vakakurwa.
That they could not recover themselves.
Vakauraya vazhinji vakakoniwa
kuzvisa. For they were destroyed before the Lord.
Nekuti vakaparadzwa pamberi
paJehovah. And before his host.
Napamberi pehondo
yake. And they carried away very much spoil.
Vakaenda nezvizhinji kwazvo
zvavakapamba. Amen. We're expecting much spoils, brother, sister.
Tikutarisira kupamba zvinhu
zvakawanda. During this convention.
The convention.
We're expecting much spoils.
Tikutarisira kupamba zvakawanda.
Amen.
Amen.
Because we are coming against the enemy Satan.
Tikuenda tikunorwisana nemuvengi
Satan. Amen. To plunder his kingdom.
Uye tikunopamba
umambo. To pull down his strongholds.
Tikunopunza mare dzake.
Hallelujah.
Hallelujah.
And they smote all the cities round about Gera.
Vakaparadza maguto
ose. For the fear of the Lord came upon them.
Nekuti vakavhundutswa naJehovah.
And they spoiled all the cities.
Vakapamba maguta ose.
For there was exceeding much spoil in them.
Nekuti kwakanga kune zvingapambwa
zvizhinji. They smote also the tents of cattle.
Vakaparadza
matende. And carried away sheep.
Vakatapa makwai.
And the camels in abundance.
Namangamera mazhinji.
And returned to Jerusalem.
Ndokudzekera Jerusalem.
Hallelujah.
Hallelujah.
The Lord is not yours, brother, sister.
Hondo haisi yako hamanzadzi.
Remember what he said to Israel.
Rangarira zvakataura kuIsrael.
And nakukusarudzai nokuti manga makanaka kupfuura mamwe marudzi.
I did not choose you because you were better than other nations. No.
Amen.
Amen.
Asi ndakangokusarudzai.
But I chose you.
Nokuti ndakangokudai.
Because I just loved you.
Amen.
Amen.
Ndikakuitai vari pamusoro pemamwe marudzi.
And I made you higher than other nations.
Amen.
Amen.
A peculiar people.
Ndikakuitai vanhu vari pamusoro.
Amen.
Amen.
Nekuda kwangu hangu.
Just for my pleasure.
Amen. Ndakakusarudzai.
I chose you.
Kwete nokuti makawanda.
Not because you were many.
Nokuti maitawo vashoma pane mamwe marudzi.
Because you were the least among all the nations.
Amen. Asi ndakakusarudzai.
But I chose you.
Kuti muve vanhu vangu.
So that you can be my people.
Ndigokurwirai hondo dzenyu.
So I can fight all your battles.
But dambudziko ndiriri.
But the trouble is.
Rekuti pane nguva Israel payakatangosarudza mamwe marudzi.
That Israel started to look at other nations.
Zvikanzi tinodawo kufanana nemamwe marudzi.
And they said we also want to be like the other nations.
Tinodawo mamba anoenda mberi kwedu kana takurwa hondo.
We also want a king who goes before us when you go to
battle. Ndosaka Mwari paakauya kuna Samuel.
That's why when God came to Samuel, he said, Samuel, these people do not reject you.
They have rejected me.
Varamba inini.
Because I had said to them, I was going to go before them and fight their battles.
Amen.
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 Second Chronicles 7.
Second Chronicles 7.
Amen. Verse 12.
Ndima 12.
And the Lord appeared to Solomon by night.
Ipapa Jehovah akazviratidza kuna Solomon usiku.
And said unto him,
akati kwaari,
I have heard thy prayer.
Ndanzwa kunyengetera kwako.
And God still hears prayer.
Mwari vachiri kunzwa munamato.
How many believe that, brother sister?
Vangano vanozvitenda hama hanzadzi.
God still hears prayer.
Mwari vachiri kungonzwa
munamato. Jehovah of the Old Testament.
Jehovah weTestament
is Jesus of the New.
Ndiye Jesu weTestament.
And Jesus Christ.
Jesu Kristo.
The same yesterday, today and forever.
Mwari chete zuro nhasi nekusingaperi.
Amen. Says, I have heard thy prayer. I have chosen this place to myself for an house of sacrifice. If I shut up heaven that there be no rain,
kana ndichinge ndadzivirira kudenga kuti mvura irege kunaya,
or if I command the locusts to devour the land,
kana zvimwe ndichinge ndarayira mhashi kuti dzipedze nyika,
or if I send pestilence among the people,
kana zvimwe ndichinge ndatuma denda pakati pavanhu vangu.
Amen. Right?
Amen.
Locust devour the land,
kuti mhashi dziparadze nyika.
Amen. Shut up the heavens,
ndavhara matenga,
that there be no rain,
kuti mvura irege kunaya.
Amen. And those situation yatiri mukati mayama.
Isn't the situation that we are in?
Amen. Right? Economically.
Pa zveupfumi wenyika.
Amen.
Amen.
Locusts devouring the land.
Mashu dzichiparadza nyika.
Amen. Apana asiri kuchema.
There's no one who is not crying.
Amen. Zvinhu hazvida kungomira zvakanaka.
Things are not well.
Unogona kushanda chaizvo.
You can work.
Asi apana zvinonyatsobuda.
Nothing really comes out of it.
Amen. You might
really say, I want to work, I'm not a lazy person.
Amen. But you
find it difficult to really have something to do.
Amen. Because
if you work, you want to be to get something out of it.
Amen. Locusts.
Mashu.
To devour the land.
Dzipedze nyika.
Or if I send pestilence among the people.
Zvimwe ndichinge ndatuma denda pakati pavanhu.
If my people,
kana vanhu vangu,
which are called by my name,
vanodanwa nezita rangu,
shall humble themselves and pray,
vakazvininipisa vakanyengetera,
and seek my face,
nokutsvaka chiso changu,
and turn from their wicked ways,
nokurega nzira dzavo dzakaipa,
then will I hear from heaven,
ipapo ndichanzwa kubva kudenga,
and will forgive their sin,
ndichakanganwira zvivi zvavo,
and will heal the land,
nokupodza nyika yavo.
Now mine eyes shall be upon open,
zvino meso angu achasvinura,
and mine ears attend unto the prayer that is made in this place. For now have I chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.
Amen.
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 But
today we are not speaking about a house built by bricks.
What house will you build me?
Mushandi vakira imba ipi?
Amen. You are God's dwelling place.
Even dwelling zvimbo yogara waMwari.
Amen.
Amen.
If my people,
kana vanhu vangu,
which are called by my name,
vanodanwa nezita
rangu, shall humble themselves,
vakazvininipisa,
and pray,
vakanyengetera,
and seek my face,
vakatsvaga chiso
changu, and turn from their wicked ways,
vakasiya mabasa avo akaipa,
then will I hear from heaven,
ini ndichanzwa kubva kudenga,
I will forgive their sin,
ndichakanganwira zvivi zvavo,
and will heal the land,
nokupodza nyika yavo.
He has made us,
vakatiita isu,
priests and kings,
mapurisita namadzimambo,
as priests, We offer sacrifices, interceding for one another. Amen.
Amen.
That God comes down.
He
heals the land. He hears our prayers. Amen.
Amen.
We want the Lord to help us despite our economy and everything. Amen. Our God can make a way. We lift high the banner of this end time message. We lift high the banner of this end time message. Hallelujah.
Hallelujah.
This is why we're having this convention, brother, sister. That they may know that there is a God in heaven who spoke in these last days. There is a people that are getting ready to leave one of these days. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
Let's stand up on our feet. Amen.
Amen.
It doesn't make any difference with you, Lord. Amen. That's the secret, brother, sister. Asa knew where to go. Amen. In times of trouble, in times of distress, he knew where to go. Amen.
Amen.
Hallelujah.
Hallelujah.
You can lead us in a nice worship song, brother.